Ninti ni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chipiri gumiguru 16-2018. Komisheni ye kutraka shakapa kutiva nuva purwe vakafa musu wanya mafuvu 1 inotanga kunzwa umboo kuvanu pamsoro pesha kaitika musi uyu. Sangano re European Union rakaongorora sarudzo rinoti riri kufara kuti paramende ine urongwa wekuvandudza mitemo yesarudzo kuitira kuti sarudzo dzichaitwa muna 2023 dzinge dzisina mutauro. Guta rebulawayo rinoita misangano yekutsvaga nzira dzekukwezva vemabhizimisi kuti vauye kuzosima mari dzavo mumakanzuru emunyika. Kanzuru yeHarare inoita Mutambara kede zvichitevera kuwana kwayakaita mari inodarika mamirioni 10 nemanomwe madhora yakabhadharwa semitero nemabhiri nevagari vemuguta iri mumwedzi wagunyana chete. Pasi rose rinocherechedza zuva reWorld Food Program vari kunze kwenyika vachiti vane mutoro mukuru wekutengera hama neshamwari chikafu kunze kwenyika. Muchirongwa chedza connection na 8 p.m. pa live talk tiri kutarisa mamirira akaita zvinhu kune vechidiki munyaya dzezveupfumi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko ku Studio 7 shandisai WhatsApp pa number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.